misoro yenhau dzanhasi chipiri ndira 15/2019 hurumende inovhara masaisai epamadande mutande kuitira kuti vanhu vatadze kutumira pama WhatsApp mavhidhiyo nemapikicha ezviri kuitika muzuva rechipiri rekuratidzira kwakadaidzirwa nesangano revashandi reZimbabwe Congress of Trade Unions richitsigirwa nemamwe masangano akazvimirira. Vanhu vakawanda vanonzi vafa mushure mekupfurwa nemauto ayo ari mumisha inogara veruzhinji achirova pamwe nekupfura vanhu mumisha iyi. Sangano reZimbabwe Association of Doctors for Human Rights romhanya-mhanya richibatsira vanhu vari kukuvara mumhirizhonga iri kuitika munyika. Sangano reZimbabwe Council of Churches rokurudzira mauto kuti asapfure vanhu uye kuti hurumende igadzirise nyaya yemhirizhonga iri kuitika munyika. Nyanzvi munyaya dzeupfumi dzinoti Zimbabwe iri kurasikirwa nemari yakawanda zvikuru kuburikidza nemhirizhonga iri kuitika pamwe nekuparadzwa kuri kuitwa mabhizinesi. Muchirongwa cheThe Connection na 8pm tiri kutarisa matambudziko akatarisana nevechidiki munguva yemhirizhonga iri kuitika munyika. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kustudio 7, shandisai WhatsApp panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7pm pamasaisai anoti 909am 4930-6040 ne15460kHz pashortwave mazuva ose. Munokwanisawo kunzwa Studio 7 na6am muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909am 4930-6040 7270 and 9885 shortwave.